tine vanhu vanokwana 8 vasere vasvaika patsaona yaitika nhasi mambakwedza. Saka taisa chikumbiro kuhurumende kuti tibatsirwe pakuviga vana. Vana vanobva kunonzi kwakarimbika muchigwarada ward iri kuUMP.
Tichitarisawo pachikumbiro chamaita kuhurumende, mati mapindurwa here kusvika parizvino?
Tisati hurumende nhasi holiday ka, mangwana ndopavanenge vari pabasa. Asi nokuti nhamba yevanhu vese vafa vaakusvika 13, chikumbiro hurumende inochitambira kuti tibatsirikane.
Makwanisawo here kushanyira vamwe vacho vari muchipatara?
Hongu, ndashanyira vari muchipatara vakumarondera. Kuchipatara kumarondera kune 9 variko, asi vamwe vabviswa kumarondera vaiswa paRenyatwa nekuChipinge Hospital.